Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
Tishitepe nyura tirimu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri kurume 1 2022 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanofungidzirwa kuti vasori vopemerwa mhosva yekuda kupamba nekudzinga parufu hama dzenhengo yeCitizens Coalition for Change yakapondwa nemusi wesvondo nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF. Vanhu vashanu vakasungwa kukwekwe vachipomerwa mhosva yekuponda mutsigiri webato reTCC uyu vomiswa pamberi pedare. Asi bato reZANU-PF rinodzokorora kuti harikurudzire mhirizhonga. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanofungidzirwa kuti vasori vanonzi vapinda zvine chisimba pamba pari kuchemerwa nhengo yeCitizens Coalition for Change kana kuti TCC yakapondwa kukwekwe nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF vambone ningube ndokudzinga dzimwe hama nenhengo dzebato iri vachiti ndivo vaikutungamira rufu urwo. Vamwe vakoti pachipatara chekwekwe General Hospital vaudzawo Studio 7 kuti pane vanhu vakauya nezuro kuchipatara ichi vachida mutumbi wemufi vachizviti vaishanda naye. Asi vakoti ava vanoti vakaramba kuti vatore mapepa ekuviga mufi. Vanyuve ava vakafa nemusi wesvondo vanonzi vasiya mudzimai muzvare Lois Charuma. Vaviri ava vanonzi vanga vachangororana. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumukuru wevasori vaIsaac Moyo sezvo nhare yekuhofisi kwavo yange isiri kudayirwa. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti vanga vakabatikana uye vanga vasingakwanise kutaura. Mutumbi wavamoyo unonzi uchiri wakamirira kuvhenekwa kana kuti post-mortem kuchipatara chekwekwe General Hospital. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata hanzvadzi yemufi muzvare Judith Ncube.
Vaitika nezvekuti nhasi vanhu vabva kukoti vanhu vakauya kumba. Vanhu vachangosvika kumba kubva kukoti vanhu vasvika vakagaragara vachitopedza kudya zvavo sadza. Ndobva pasvika dzimwe mota 3 dzasvika maisusu mota idzi dzisina manumber plates. Bati dzora dzati imota dzichi dzehurumende. So padzasvika motikari idzi paburuka varume vanga varipo vari 4. Then varume ava pavasvika vasvika vakakiya gate. Vasvika vakakiya gate nemukati ndobva vapinda mumba manga makagara vanhu vechidzimai. Manga mune vanhukadzi vanga vari imwe imomo. Ndokutosvika imomo vakatanga kutotaura zvavataura vachiti hanzi kwai imimi muri vanhu veTCC saka tikomira kuti mumuvhe pano pamba. Isusu tava kuita take over, tisi tava kutotora take over munhu ndewedu ibhodhi yedu. So vatanga kudzingirira vanhu vanga vari mumba. Vanhu ndobva vatobudawo vakadi vakaenda. Pavapinda vakiya gedhi vachibuda vabva vavhurira vanhu gedhi kuti vanhu budai munhu wese abva atobuda kusanganisira neniwo wacho nehanzvadzi yambo neni.
Ko imi madzingwa sei?
Because ndandakapfeka t-shirt yeyelo asi yanga isiri yeTCC just a yellow shirt yandandakapfeka. Ndikatunzi nemiwo budai. Saka muroora anga aripo mukadzi wehanzvadzi yangu hombe. Ndobva ati aiwa ndivatete vedu havabuda ava zvanzi aiwa munhu wese ari panapa akapfeka zvinhu zveyellow muTCC mbava ngavabude. Saka ndatongoti aiwa regai ndibude ndikatobudawo ndikaenda kunze kwegedhi. Vabudisa munhu wese anga aripo dzese hama dzese. Kusara baba nana mukoma vadi ndovasara varipo papozi vanga vakatovata kuseri kweimba. So vabva vatokiya kiti vakapinda mukati imomo kuna nababa tikatonzwa vacho va lecture chikana kuti isusu tisa kutotora board tisi tokuenda kunoviga amene vari kunovigeti uye board yacho vari kunoitoreti
munovaziya here vana
vanhu vacho atombowazi kuti ndivanani kuti avana kana kutomboda kuzviintroducer kuti ndivananingi atombozivi kuti zviri kufamba sei vedui hatisi kuziva kuti zviri kufamba sei asi board tatotorerwa nevanhu vatisingazivi vanhu vane mota maisuzu ndo vanhu vauya vakatora board vari kutoti tafuta take over zvatova zvedu hatisiri zvenyu kuti ndezvavo zvichiendepi kana kuti zviri kufamba sei hatisi kutoziva kuti chii chiri kuitika but munhu wese adzingwa chinzi kwai muri matripc budai pano isu hatisi kuziva kuti zvii zviri kuitika ende zviri kutorwadza nezvekuti hanzvadzi yedu yakafira kumanyaya dzematongerwo enyika saka kuti tizive kuti oraiti zvaafira ikoko aurayiwa nani uye vari kumutora vacho ndivanani vari kuenda nebhodhi yacho kupi kunoiviga kupi kana isusu hama dzachona vachitidzinga
muzvare Judith Ncube ihanzvadzi yenhengo yetriplec inonzi yakapondwa nemusi wesvondo kukwekwe vange vari parunare kukwekwe kwakare zvichakadaro vanhu vashanu vakasungwa nemapurisa vachipomerwa mhosva yekuponda vaNcube vamiswa pamberi pedare raMajor Street nhasi mukwekwe tinzwe nezvaitika kudare tabata vari kumiririra mbizo musarudzo dzemabi elections dziri kuitwa mwedzi unouya vakamirira bato recitizens coalition for change vasettlement chikwinya
tanga tiriko kumatare dzimhosva mukwekwe kwamagistrates court pavasungwa gumi nevashanu vataitarisira kuti ndo vakataurwa nemapurisa kuti vange vachimira pamberi pedare musure mekupomera mhosva yekuponda mukoma Mboneni Ncube pamwe chete nekuputsa motikari dzevanhu pamwe chete nekubaya vanhu namapanga nekukuvadza vanhu nekutema vanhu nezvidhina nekukonzera mhirizhonga parally yeCitizens Coalition for Change apo vachamisa vaitaura kwazongouya vakomana vashanu vamwe gumi varegwa vakaenda kumba vasina kupuwa mhosva zvatishamisa kwazvo asi hatinyanyoshamisika zviri nekuti vakomana vamaitiro avo
kosei muchidaro
vanogara vachibatwa vopuwa kudzivirirwa nevakuru vakuru vezanupf saka vashanu ava vamira pamberi pedare vanzi vazodzoka pamberi pedare musi wa15 votsvaka kubhadhara mari yechibatiso kuhigh court inova bail
ko zviri kunzi nemapurisa munofanira kuzvichengetedza pamisangano yenyu
kuti mapato ezvematongerwo enyika ndivo vanofanira kuzvichengetedza pamusangano wavo hazvigoni kubva kumapurisa nemhaka yokuti chokutanga tinosungirwa nemutemo kuudza mapurisa kuti tava tinenge tine musangano pakati nenguva dzakati tichiitira kuti tichengetedzwe nemutemo ndo zvirimo Maintenance of Peace and Order Act ndo point number one point number two ZANUPF pache zvayo inoita misangano yayo yanga ine musangano mukwekwe ka26 makaona mose mapurisa akatobva kubva Zimbabwe yose kuzochengetedza vatsigiri nevatungamiriri vezanupf chechitatu zanupf yakatokanzura rally yedu yekugokwe ichiti haina vanhu vakakwana vekuchengetedza vanhu vetriplec kurally yekugokwe saka mapurisa haagoni kutaurira kuti tofanira kuzvichengetera vanhu vedu parally kana vada izvozvo ngatingodzokere kupalamend tinochinja mutemo toti imwe neimwe pati ngaizvichengetedze tiwe enough manpower yekuzvichengetedza
vasettlement chikwinya vetriplec vachitaura vari parunare kukwekwe sezvo chitema tisina divi rachinorerekera tabatawo mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko muzanupf vatafadzwa mugwadi
hatina kurova imbwa takaviga mupinyi mhinduro yandapa kuti kana vanga vakateerera vachikwinya vanofanira kunzwisisa kuti mutungamiriri wenyika vamunangagwa vachida vasingadi ivo vasettlement chikwinya vari munyika inotungamirirwa nemutungamiriri akasarudzwa muna 2018 anova vamunangagwa zvekare ndiye mutungamiriri wezanupf uye shoko rake risingachinji raanogara achitaura kuti hatidi mhirizhonga munyaya dzezvematongerwo enyika vemapato anopikisa nebato riri kutonga rakaita serezanupf mukutsvaga rutsigiro rwedu hatidi mhirizhonga Saka vafanu kuti kana muna abatu wa haita mbili shonga onzi nekuti ndewe ZANU-PF kana kuti ndewe MDC vangani vabatu wa MDC vachita mbili shonga kubamuna 2019 muna January kubamuna 31 July gorera pera pasiri kubamuna 1 August vachikonzeresa mbili shonga kupisa mabazi nekutema mapurisa mapurisa zveiwa ya vanotaura kuti haa mapurisa anofana kuya kuzotichengeteza vachikwinya vangataura muromo wepazasi newepamusoro here vachitaura kuti vanoda kuchengetedzwa nemapurisa
handiti ikodzero yavo here pamutemo vamgwa
nembiri yavo inozikanwa pasi rese nemuno muzimbabwe kuti pose pavanoona mapurisa parari dzavo nditsuro nagudo ndisuro nembwa kudzingirirana vachitema mapurisa vachirova mapurisa vachipisa motokari dzemapurisa hatisati tamboona motokari dzemapurisa dzakapiswa neZANU-PF hatisati tamboona mapurisa akarohwa neZANU-PF hatisati tamboona mapurisa ane mavanga neZANU-PF asi vamwe mapurisa akatotemwa kusvika pakufa nebato reMDC rinovara kuzviti CCC nhasi saka ngavasada kuchema misodzi yeropa zvekare
ko zvekuti mapurisa akavarambidza kuita musangano kugoku yachiti anga asina mapurisa akakwana anga vachengetedza
takaona isusu mapurisa achitaura kuti havana kumbodzivisa rari yavo yokugoku chatinoziva chakaitika kugoku vanhu vese vakateerera ndechekuti musangano weCCC wakadaidzira vanhu vakasauya nouwani
mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa mugwadi vari parunare muHarare Sangano rinomirira mabhizimisi ekuChina ari muZimbabwe reChamber of Chinese Enterprises in Zimbabwe rinobvuma kuti kune dzimwe nhengo dzaro dziri kutyora mutemo yeZimbabwe uye rinoti izvi zvinofanira kugadziriswa Godwin Mangudya anotipanyaya inotevera
mumashoko kuvatori venhau sangano rinomirira vemabhizimisi vekuChina vari munyika iri rati kunyange hazvo makambani aya aine kodzero dzavo anofanira kutevedza mitemo yenyika izvi zvinotevera kukandirana makobvu nematete pakati pemakambani aya nevagari vemunharaunda mavanenge vachida kuita basa pamwe nekushorwa nemasangano akazvimirira oga masangano akazvimirira oga makumi matatu nemasere mazhinji ari pasi pecrisis in Zimbabwe coalition akanyora tsamba kugurukota rinoona nezvedunhu remanicaland amai nokutula matsikenyere vachigurumuna kuti imwe kambani yekuchina yefreestone quarrying yainge yoda kuendera mberi nekuchera rimwe gomo kudanga mvura zvinonzi zvinogona kuisa upenyu hwevagari munjodzi sachigaro wecrisis in Zimbabwe coalition vapita mutasa vanoti havasi kufara nezviri kuitwa nekambani iyi sangano rechamber of chinese enterprises in Zimbabwe rati makambani ekuchina ari kuuya kuzosima mari yavo muZimbabwe vachitevera kurudziro yemutungamiri wenyika vaemarson munangagwa yekuti Zimbabwe is open for business uye rati pane mamwe makambani mashoma ari kutyora mutemo yenharaunda dzaanoshandira kukanganisa mamiriro ekunze kana mimwe mitemo ine chekuita nevashandi rati zvakakosha kuti makambani aya atevedze mitemo yese yenyika uye ratiwo zvakakosha kuti hurumende nemakanzuru vasapa makambani aya mvumo yekushanda munzvimbo vasati vataurirana nevanhu vemo kana kuwana magwaro anoratidza kuti vachaita zvese zvinodiwa kuchengetedza nharaunda kana kuti environmental impact assessment certificate mukuru wesangano recenter for natural resource governance vafarai magu vaudza studio 7 kuti vanofara kuti vamwe vekuchina ava vazotenda kuti vanofanira kutevedzera mitemo yenyika asi vachiti muromo hauzarirwe nerwizi
saka apa machina vaakuresponda nekuti macitizens vaakutanga kuti we have had enough iko zvine zvikaakuchitorana neni head on asi problem yagara iri hurumende yezimbabwe ukanzwa maministers edu achitaura about China unofunga kuti maambasada echina tozvabve havana national interest
sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti mamwe makambani aya anobhadhara vashandi mihoro yemadhora makumi matatu nemashanu ekuamerica mushure mekuvashandisa kwenguva yakareba asi gurukota rezvevashandi muzvinafundo paul mavhima vakamboudza havo studio 7 kuti vose vanenge vatyorerwa kodzero dzavo nevemabhizimisi ekuchina kana kune dzimwe nyika vanofanira kumhanyara kubazi ravo iro rinozoita ongororo vamaguhu vati vana vezimbabwe vanofanira kubatana voona kuti kodzero dzavo dzaremekedzwa sevashandi nevagari
kusvikira macommunities acho nevashandi vati isu hatisi kuzorohwa tichipa rimwe dama. Isu hatisi kuzotendera vanhu vari kubva 6,000 miles away kuti vauye kuzotaurira mambo wenzvimbo kuti hauna matitle deeds yenzvimbo yauri kugara. Voorganizana pachezvavo abuse yemachina.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba manyanya vati zvinodiwa muZimbabwe kutoita ongororo yemashandiro anoita makambani ekuchina nekuti zviri pachena kuti mamwe makambani nezvizvarwa zvenyika izvi pese paapinda vanhu vanosara vachichema.
Saka iye zvine zvichasara ndicho pamapeople side organization amire zvakasimba achiudza voice against machina. Tisapinde mudambudziko rakapinda nyika dzese dzakapedzisa dzatorerwa maairport avo nevanhu vaya vakapedzisa vatorerwa mainfrastructure yemunyika dzichiu nezvikwereti.
Gore rapera bazi rezvemugodhi rakakanzura rezidenesi range rapiwa kambani yekuchina yeheijin kuzumba zvisina tsarukano mushure mekunge vanhu vemunharaunda vadya madhaka mambishi vachiti vainge voda kutamiswa misha yavo vachisiya marinda emadziteteguru avo. Kwamutoko mhuri dzinodarika zana dzinotarisirwa kubviswa padzigere kuti imwe kambani yekuchina ikwanise kuchera matombo egranite. Mumwe mugari wemunzvimbo iyi vamapango mapengo vaudza Studio 7 kuti vanhu vari kutarisira kudzingwa chironguva.
Kandura akapinda akandoona adresa vanhu. Saka apedza kuadresa vanhu. Iwo kana vozongouya, vanozongouya vakabata mapepers asina papers vanenge vagara vabhana kupi kumusoroko.
Kunze kwekupomerwa mhosva yekusabata vashandi nevanhu zvakanaka, makambani ekuchina ari kushorwawo nekusasimudzira nharaunda dzaanoshandira. Kunzvimbo dzakaita sechiyadzwa uko kwakashanda makambani akaita seanjin kwemakore achichera mangoda hakuna migwagwa kuvakwa zvikoro kana dzimba dzinokwanira vakatamiswa sezvinotarisirwa kubva kumakambani makuru. Asi mumashoko kuvatori venhau muzinda wechina muZimbabwe wati mamwe masangano akazvimirira anotaura manyepo pamusoro pechina nechinangwa chekuda kuti zvizvarwa zvenyika iyi zvisarurwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Ramberi kuUkraine uko kune zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri kudzidza kunyika iyi. Mauti eRussia akawanda anonzi akananga kuguta guru renyika iyi reKiev kunyangwe hazvo nyika mbiri idzi dzapinda muzuva repiri dzichita nhaurirano. Nyika dzakawanda dziri kutemerawo Russia zvirango zveupfumi. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvichiri muUkraine asi zvimwe zvakapotera kuPoland nekuRomania kuti zvidzoswe kumusha nehurumende. Zvimwe zvezvizvarwa izvi zvinoti hazvisati zvawana rubatsiro rwekupiwa mari yekukwira ndege kudzoka kumusha. Asi munyori mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko Vanik Mangwana vaudza Studio 7 kuti hurumende yatumira nhumwa kuPoland kuti inobatsira zvizvarwa zveZimbabwe izvi kuti zvidzoke kumusha. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelas Mchanganya uye weStudio 7.
Na ofisa ari kuPoland papota akabva kuGermany. I'm sorry, please, I'm talking to you now. Update yaandipa nhasi ndeyekuti atenga matiketi. First batch yamatiketi anga achitenga kusend kuti kutanga riuye. But nokuti vamwe vangu vachiri kuyambuka vamwe vachiri kugadzirirwa haana kukwanisa kundipa nhamba yekuti vari kutanga kuuya izvo zvivangani. But matiketi ari pakati pokutengwa kunzi vanga vasvika kuPoland vachanga kuuya kuba.
Pane vamwe here vari kune dzimwe nyika dzakadai seRomania vamuchange muchibatsira?
Tinovabatsira ivavo kungoti tisina embassy iriko bati kune vamwe vakambotumirawo mameseji pa Twitter vachitaura nezvekuti kune vamwe vana vachasvikira kuRomania. Tikatovati tingatipawo mazita avo kuti tivagadzirire matsamba anoita kuti vakwanise kuyambuka pamaboda. Nokuti nyika dzese dzakakomberedza Ukraine takatotaura nadzo kuti dzibvumire vana vedu vapinde vobva tavatengera matiketi. Vamwewo ndo vanga vachinzi vari kuzoda kutsvaga asylum kuti vangoextendirwa mbichana. But isusu chatisina nokuti zvinonetsa ndechekuti tii hatikwanise kungoziva kuti munhu ari kwakati. Tinotoda kutoti munhu aiva vatipe information kuti aindiri kunoku ndinonzi Marvelous Mchanganya uye ndo matitles angu isokuti kugadzirira matsamba kuti zvishuwa ichitirava chedichi. Regai chipinde umu kana chasvika patomutengera tiketi rakanzi Marvelous Mchanganya uye kuti auye kumusha pana pahotera patoku ukira zvomufaro mukira pahotera pakati munhu wedu anonzi zvakati zvakati ane namba dzichitupa kana passport number yakati yakati kana tisina information iyoyo zvinotinetsa kuti tibatsire saka kuti vanhu vangoti tine dambudziko ndakadai vasingatipe madetails vasingatinyatsouya kumaofficials kupa madetails hazvinyanyi kubatsira nokuti zvinotiomesera kuti tovabatsira sei asi avo vanenge vakwanisa kutoti vatakanyora vaya 256 vakati hatisiwana nhingi takadai takadai avo ndo vatii pakati pokutoparubatsira
pane vamwe vatiri kunzwa zvakare vari ikoko vakakrosa vakaenda kupoland vari kuti havasati vawana rubatsiro kubva kunhumwa yekuembassy yamuri kutaura iyi yekuberlin uyezve vamwe vari kuchema vachiti kune rusarira ganda pakamira sei ipapo
kuziva kwandiri kuita communication iri kuitika yavakaisa WhatsApp group ravanocommunicata navo nhamba dzaofisa vese vanga variko vanadzo nokuti dzakaiswa pajekerere kuti vanobatsirwa sei saka handizi kuti vanenge vanetseka pakubatana nayo sei but hurumende ine hanya nezvizvarwa zvayo saka hakuna muzimbabwe ari kwaari ikoko ari kubva kuari kutiza hondo iri kuukraine angaregwa achitambura kana achikwanisa kubatsirika tinomubatsira hurumende inoda kubatsira nezvizvarwa zvayo zvese zverusarura ganza iyi nyaya yatinetsa chaizvo nokuti taona kuti inenge iri kutoitori kwese kwese ndaona kana kuti ecowas yatotaurawo nezvayo kuti zvanyanya musaitawo rusarura ganda kuvanhu vatema nevamwe varo tinongotsinhira zvimwe chetezvo rusarura ganda haruna kunaka takarwa narwo munomu munyika medu tinorwa narwo pasi pese hazvibatsire kuti imi muri kuti muri kunetsana navavavo motanga kusarudza zvimwe zvizvarwa nokuti vangoita ganda rakasiyana tese tiri vanhu
mungave nemadetails here aofisa ava kuti vanenge vari kutadza kunge vachiziva kuti vari papi vakwanise kuvabata
hongu nhamba dzacho ndine nhamba yapanapa +491 521 045 8939
taurai zvakare nhamba dzavo
+491 521 045 8939
munyori mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vanik mangwana vari parunare muharare namavelas muchanganyauye westudio 7 mutungamiri wenyika yeamerica vajoe biden vari kutarisirwa mangwanani ano kuparura urongwa hwavo hwemamiriro akaita zvinhu muamerica apo vanhu vakawanda vari kuti havasi kufara nekwakananga nyika munyaya dzezvematongerwo enyika uye upfumi vabiden vari kutarisirwa kutaura nezvematanho avo kugadzirisa nyaya dzezveupfumi idzi uyewo kutaura nezvehondo iri kuukraine iyo iri kurwiswa nenyika yerussia mutungamiri wenyika yeamerica ari kutarisirwawo kutaura nezvechirwere checovid-19 studio 7 ichange ichikupai zviri kuitika kudare reus state capital muwashington dc panenge pachitaura vabiden apo nigeria iri kugadzirira kuenda kusarudzo gore rinouya masangano anomirira vechidiki munyika iyi ari kuvakurudzira kuti vakwikwidze musarudzo kuti vabvise pazvigaro vamwe vakwegura kuratidzira kwakasimba kwakaitwa nevechidiki munigeria nezvekumbunyikidzwa kwevanhu nemapurisa uye kutadza kutungamirwa kwenyika zvakanaka kunonzi ndiko kurupa kuti vechidiki vakawanda vade kukwikwidza musarudzo asi vechidiki vakawanda ava vanonzi havana zvikwanisiro zvekuti vakwikwidze zvine mutsindo sezvo zvichida mari yakawanda
nyanzvi dzeupfumi pamwe nevamiriri vevashandi vanoti kunze kwekunge dambudziko rekuwaniswa kwevemabhizimusi mari yekunze ragadziriswa nekukasika mitengo yezvinhu icharamba ichiita chamuramba mhuru panguva iyo mihuro yevashandi isina kwairi kuenda nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano relabour and economic development research institute of zimbabwe dr prosper chitambara vanoti dambudziko rekukwira kwemitengo yezvinhu zvinodiwa zuva nezuva riri kunyanya kukonzereswa nekusagadzikana zvakanaka kwemisika yemari yekunze zvikuru misika mitema
zvaakuitika muekonomi ndezvekuti vanhu vazhinji vakungoita index maprice based on premium iya iripo pakati peblack market rate neofficial exchange rate saka izvozvo ndozvounyanya kuita kuti mitengo yezvinhu ikwire of course tinonyaya yekuti money supply yanga ichimbokwirawo zvakare zvinoafectawo kukwira kwezvinhu
izvi zvinotsinirwa nemutungamiri weconfederation of zimbabwe retailers vadinford mutashu avanoti vari mushishi kuedza kuti vagadzirise dambudziko rekukwira kwemitengo yezvinhu zvakonzerwa nekusagadzikana kwemisika yemari zvikuru misika mitema pamwe neinflation
chishuo chedu kuti mitengo eterame voruzhinji vakwanise kusvikira mitengo kunyanyanya yezvekudya zvakakosha zvakafanana nemafuta ekubikisa tsvigiri hupfu nezvimwe zvakadaro.
Munyori mukuru weZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vanoti nekuda kwekukwira kuri kuramba kuchiita mitengo yezvinhu munyika, vashandi vaiswa panguva yakaoma zvikuru sezvo mihuro yavo iri kuramba yakamira panzvimbo imwe chete.
Zvokwati kuti mitengo iri kuramba ichikwira, iyo mihoro ichiramba iri pasi, mhuri dzakawanda dziri kutambura, mhuri dzakawanda dziri kukwangwaya, vashandi vakawanda vari kutokanga nzungu nerurimi, zvinhu zvakavaomera. Vashandi vari panguva yakaoma iyo zvino nenyaya yemitengo inoramba ichikwira, iyo mihoro yakamira nzvimbo imwe chete.
Muzvinabhizimusi vari nhengo yeZANU PF vaGilbert Muponda vanotiwo kukwira kwemitengo kuri kuitika muzvitoro inyaya iri kudzimba veruzhinji uye inyaya iri kukanganisa upfumi hwenyika.
Mitengo yese yangokwira zvisina tsarukano yekuti tinganyatsoti chii chati mitengo iyo ikwire, nekuti zvakawanda zvacho zvakuwanika mumasitoro zvinhu zvinogadzirwa muno muZimbabwe nezvirimwa zvemuno muZimbabwe. Saka kukwidza kurira mapurisi chinhu chiri kukatyamadza zvikuru, chekuti chinoda kutarisiswa. Ichocho chinhu chinofanira kunyatsotarisiswa nereserve bank, nekuti makambani mahombe anonga achitenga zvinhu kubva kunze aya ari kupiwa mari kureserve bank nemari dzakaberera, asi iwo ozotengesa nemari yepublic market zet equivalent. Saka panoda kutarisiswa.
Asi vamoyo vanoti dambudziko guru riri kune vakuru venyika vanodzika mitemo, avo vavanoti vari kuti upfumi hwenyika huri kutosimuka vasiri kuona chaizvo zviri kuitika muvanhu.
Vanofanira kuva vachiona kuti zvinhu zvinogadziriswa ka, vanotarisa mapolicies akanaka, havasi kuona matambudziko ari kusangana neruzhinji. Patinoterera ivo vatungamiri vanotaura ivo kuti maonero avo upfumi hwenyika uri kutosimuka. Ivo vanotarisa kuti sezvo vakapinda kune mutsetse vanhu vachitsvaga mari, kana mutsetse iyoyo isingawaniki kwavari, vari kugona zvinhu zviri kutofamba, havasi kuvaona matambudziko ari kusangana neruzhinji.
Dr. Chitambara vanoti dambudziko rekukwira kwemitengo yezvinhu rinogadzirisika chete kana zviri kukonzera kuti zvinhu izvi zvikwire zvagadziriswa.
Kugadzirisa dambudziko rekukwira kwemitengo yezvinhu rinotogadziriswa kana taadresa mafactors ari kuita kuti zvinhu zvinge zvichikwira. Factor yekutanga inambotaura inyaya yekusagadzikana kwezvinhu pamisika yemari.
Zvinhu zvinonzi zvakakwira mitengo zvakanyanya zvinosanganisira chingwa, flour, upfu, mafuta ekubikisa nesipo. Semuenzaniso, marita maviri emafuta ekubikisa anonzi akakwira mutengo kubva pamadhora emunyika mazana manomwe nemakumi mapfumbamwe nemapfumbamwe kana kuti $799 kuenda pamadhora mazana masere nemakumi mana nemapfumbamwe kana kuti $849.99. Tsapo yehupfu inorema makirogiramu 10 yakakwirawo kubva pamadhora mazana manomwe nemakumi maviri nemapfumbamwe kana kuti $729.99 kuenda pamadhora mazana masere nemakumi manomwe nemapfumbamwe kana kuti $879.99. Svondo rapera, bhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe rakazivisa kuti rakanga rakwanisa kuwanisa vose vakahwina mari pamusika wemari kana kuti paauction floor vanga vasati vapiwa mari dzavo. Chasara iye zvino ndechekuona kuti danho rakatorwa nereserve bank iri rinokwanisa here kugadzirisa matambudziko evemabhizimusi vari kutsvaga mari yekunze zvingazoita kuti mitengo igadzikane.
Muchirongwa cheTheConnection naHPM chatinotaura nevechidiki, nhasi tiri kutarisa nezvesarudzo dzemabuy elections ari kuitwa musi wa26 Kurume, tichitaurawo nevechidiki vari kukwikwidza uye kukurudzira vanhu uye kukurudzirana kuti vanyorese kuvhota. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Vanofungidzirwa kuti vasori vopomerwa mhosva yekudzinga nekuda kupamba mutumbi wenhengo yeTCCC yakapondwa kukwekwe nemusi wezvesvondo. Vanhu vashanu vakasungwa kukwekwe vachipomerwa mhosva yekuponda mutsigiri webato reMDC uyu vomiswa pamberi pedare nhasi asi vamwe vavo gumi vachiregererwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC.